Jesu yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika icho chiri kushedzera kuti zidrabi klogarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuafrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maorias akarwa 1-0 neethiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata chebafana bafana chekusouth africa icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika mubhodhi rezifa vabrighton malandure vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nalogarostic uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti logarostic anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi.
Kuti anonzi Logoi aita pati izvinizvi ngaaendake.
Muongorori wemutambo uyu vanomen Chirume vanoti zifa ngaibatsire nhabvu munyika nekudzinga varayiridzi vese vemaorias.
Hatisangana kwationa kwaari kuenda donga papa tiovosogezakuhwina gemu rimwe chete ndinoramba ina kochi handizive kuti ndichisa uri kutarisa vauna kochi yenu.
Nhengo yeWarriors Friends Club vaEugene Kuhuni vanoti dai zvaiita zifa yasiyana nalogarustic yopa Norman Mapeza basa.
Zvabe Mapeza chimboona zifa chero zvaivainoita chimbopena pena.
Asi murayiridzi wevabati vepagedhe chenjerai dhure anoti Zimbabwe isamhanyire kuti logarustic ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku.
We should first of all look for the root cause. Tikaona root cause iyoyo tichaona kuti tinobetserekana, but tikashaya root cause chakaisana nalocal cause ship yedu inokwanisa kungostinga.
Mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuengland anoti semaonero ake logarustic aita rombo rakaipa rekusangana nezvinhinga mipini pese panenge paita mitambo.
Panonetsa kuti titi tinojaja coach weMaorias iye zvinezvi anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara kana coach chaiye chaiye anogona kana akapuwa timu yakadaro. Unoona zvinhu zvisinetsa because anonga asina best timu yake. Zvaakuziviswa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta, asi uchazoona mumwe koshi vachawana anokwanisa kunge asangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi.
Logarusid ane chibvumirano chebasa chaakanyorera nezifa chinoti anofanira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofanira kuendesa Maorias kumakundano eAfcon izvo akaita. Chibvumirano chake nezifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana, asi mashoko ari kufamba anoti zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjamin Mwariwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwariwari haakodzere kutora basa guru iri. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko musi wa10 gumi guru apo Maorias ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.